Misore naudza nasi nyamavhuvhu 31, 2015. Veruzhinji munyika vanoti kusamira zvakanaka kwezveupfumi kwakonzera kuti upenyu uvaomere, kunyange hazvo hurumende ichiti ine urongwa hwakasimba hwekuwandudza upfumi hwenyika. Zimbabwe yoedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuMilan, Italy, ichitungamirwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima. Vashandi vanodarika mazana maviri vakadzingwa basa kuchitungwiza voenda kumahofisi ekanzuru vachiti vanoda mari dzavo. Muchirongwa chedu chelive talk nhasi na8:30 p.m. tiri kutarisa nezvezuva rekurangarira vanhu vanopambwa, kana kuti United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances.